Vachitaura pamusangano uyu, vamunangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
From the reports I get, I'm told that over 90% of the loans given to women are paid. And only about 42% of the loans given to men get paid.
Ndinoudzwa kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa, asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti. Saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara.
Vakurudzirawo madzimai kuti apinde mumaindastry yese, vachiti vakatobatsira mamwe madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa ekugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuchimanimani kumanikaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vakuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Zvokutoti maprojects ehuku kuchengete mbudzi, saka izvi sekuti mabhenga atatozwa aya mawomen's bank tichaita kuti tiito access kutiswe pane mabhengi iwawo tikwanise tichatorawo mari tibatsirikwe pane zvatinenge tichida kuti tiite, because chinhu chinonyanya kuti tidzosere kumashure inyaya yemari. Income hatinaba semayouth, but chirongwa ichi tichatotiendesawo mberi semayouth semakadzi echidoko.
Izvi zvatsigirwawo neumwe mudzimai abva kwaseke Tabeth Zougara, uyo ati kuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai ichi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru, vazhinji tasingazive kuti chii chinonzi business. Taingofunga kuti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini, tisingazive kuti matomatoes aya anototsvagirwawo mabhaya anobhadhara zvine mari iri pamusoro. Saka kuyanga women tavandudzika kuziva kuti garden nyangwe ndikarima kaportion kangu kadikidiki ndayaita mari yangu zhinji.
Mutungamiriri wesangano reYoung Women for Economic Development Muzvare Tatenda Mavetera varumbidza mutungamiriri wenyika vachiti hurumende yavamunangagwa iri kugona kusimudzira madzimai kuburikidza nezvirongwa zveupfumi zvakasiyana-siyana kusanganisira kuwana mukana wokunokwereta mari kumabhanga. Panyaya yekusimudzira upfumi, vamunangagwa vati vanofadzwa zvikuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira, vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno, asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura.
Dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa. Tinotokwanisa kudarika ipapo, zvokwanisa kutosvika kuma 80%, asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana, zvinotidhurira kugadzira zvinhu. Tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika.
Sangano reYoung Women for Economic Development rakaparurwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumi mana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.